Tandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotero rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndopayada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambira varairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu. Nekuti varairidzi vaitambira mari yaiita $450 to $550. Ndokubva hurumende yati mari iyoyo yanga yakafanana namabhoni. Mabhoni ndobva arohwa neinspection zvekuti mari iya pari zvino yava neuremu hunoita $30 to $35. Saka varairidzi havasi kuda kuindudzirwa mari, havasi kuda kushinga. Vari kungoti hurumende ngaizodzore mari yavo yavaitambira payanga iri pavhalu ye$450 to $550 zvichienderana neinterbank rate iriko. Nekuti kana vachiti havana maUS vanokwanisa havo kupawo mari yomuno, asi ichienderana nevhalu yemusi wavanenge vapa. Saka ndomuzongozo wenyaya uyu. Saka varairidzi mari dzavakatambira gore rapera dzakasopera kudhara, saka havakwanisi kuita vanhu vachienda kuzvikoro kwavo. Kana tichiti matika ari incapacity kuti hatirevi kuti haana mari chete yekuti aende kuzvikoro iyi. Tinoreva kuti haanawo mari yekuti iwo nemhuri dzavo vange vachidya, haanawo mari dzekubhadhara maschool fees navavo, nekuti vana vavo kana vakarwara vange vachikwanisa kunorapiwa nezvimwe zvakawanda. Hurumende yakakwidza mafees zekuti zvikoro zvakawanda mafees ava pa$7,000 kusvika pa$10,000 kamamwe kumatoure ma$22.
Vazhou, tiri kuona kuti hurumende yakaita musangano neApex Council nezuro chishanu ikavimbisa izvo kuti inokwanisa kunge ichiwedzera vashandi vehurumende nemari inobvira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Ko, imi sei musiri kutambira danho ramakapuwa here nehurumende?
Danho rokutaurwa nehurumende harikwanisi kupedza dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro harisi rokuwedzerwa mari kana yokupuwa kushini. Ndeyekudzorera mari yaitambirwa navarairidzi payanga iri mugore ra2018. Saka tikatarisa mari inenge yapiwa izvo, inongotitaridza kuti kupa mari inobva pa$25 kusvika pa$30. Saka tikaedzera pane imwe seti yatatinayo tinongotati pa$60, tichitora kudzoserwa pa$450 to $550 patanga tiri. Uyezve mari iyoyo inotopa kuti zvinhu zvivewese. Nekuti zvimwe zvichakwira muzvitoro, zvimwe zvichakwirawo maschool fees acharamba achikwira, matransport agosimba achikwira. Saka izvozvo hazvipedzi dambudziko ravarairidzi. Tinopedza dambudziko ravarairidzi kudzosera mari dzavarairidzi dzavaitambira padzanga dziri pana September 2018. Ndochete zvinokwanisa kupedza dambudziko ravarairidzi. Nekuti izvezvi maschool fees akakwira ava kuma$7,000 kusvika kuma$15,000, asi varairidzi mari dzavo zvichikwira tine mari shoma, tingati 97% at most, asi maschool fees anenge akwira nekuma$500. Saka hazvibatani. Saka chatinongoda kuti tipedze nyaya iyi ndeyekudzokera mari yavarairidzi payanga iri pavhani ye$450 to $550. Ndozvingapa kuti zvinhu zviendeke, tive nezvinhu zviite mutekepere, mvura yegoi muzvikoro. Kana pasina izvozvo handioni kuti pangava nedekaro muzvikoro, nekuti hurumende imwe chete iyo inotaura kuti haikondroli mamarket forces ikazvienderana namaschool fees, haizokwanisi kuti itaure zvakare izvozvo ikazvienderawo nemari dziri kutambirwa navarairidzi. Saka tinongoona sekuti tasvika paitikanja pakuti ruoko runowedzera mari kuti varairidzi vabhadhare mari dzamaschool fees ndoruoko runotarisa varairidzi mari kuti vakwanise kunge vachiendesa vanavo kuchikoro vachigarawo muupenyu hwakanaka savarairidzi vanoopa sevhisi. Zvingaita here kuti murairidzi woenda kuchikoro kunodzidzisa vana vavamwe maelite, vana vano vasingakwanisi kuenda kuchikoro, kusiya mwana kuchikumba iwo kunodzidzisa mwana wavamwe kuzvikoro? Ndinoona sekuti haziiti. Hurumende inenge yatadza kuti isorwe dambudziko ratiwira muzimbabwe. Saka isingoti kana pasina kuti hurumende yauya nepurani inoratidza kuti ine chidoo navarairidzi, varairidzi vachagarawo kudzimba dzavo kusvika hurumende yazokwanisa kugadzirisa zvinhu kuti vana vedu vaende kuchikoro, isoropawo sevhisi tichizwa kuti vana vedu vanogwinyisa pompeji yatiri kupa.
Musi kutambirawo here chichemo chiri kupuwa nehurumende chekuti izvo haikwanise kunge ichiwedzera mari kana kuti izvo kukutambirisai mari yamuri kuda imimi, nokuti izvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika.
Chokutanga ndomunganda ndataura zvakanaka kuti hatidi kuwedzerwa mari, toda kuti mari yedu idzokere payanga iri. Saka kuburikidza munanama international labor organization tinotaura kuti mushandi haakwanisi kungomuka akahashora mari yavashandi. Saka hurumende yenge yakatanga kubvisa mari yavashandi. Saka izvozvo ndozvati kuti hazvina kunaka kuti hurumende iwanikwe ichibvisira vashandi mari, plus hurumende iyo iri kuti haina mari. Tinozva kuti yakakwama 1000% salary increase kuvashandi vese vepamusoro kubva pamapermanent secretary zvichienda kumusoro. Kana hurumende ichiti haina mari, tingakwara zvikuru tikaprodusa kuti titaridze vanhu vemuzimbabwe kuti president anotambira marini, maminista anotambira marini, mamp anotambira marini, mapermanent secretary anotambira marini, madirectors anotambira marini. Nokuti hazvibatsiri kuti varefu vadye zvavapfupi nokureba ivo vachidya kutoasisemura pamusana semandere, asi kana zvauya kuvarairidzi voti hakuna mari. Mari iripo muzimbabwe, corruption ikaonekwa kuti yavashoma, uyezve tikadistributa mari iyi tisingapi vashoma vanotungamira namapoliticians, tinoona mari ichipo muzimbabwe.
Danho ramuri kutora iri vazhou, hamusi kuonawo here kuti riri kuvhiringa remangwana revadzidzi?
Danho ratiri kutora iri tinotoda kuimbisa kuti vana vechikoro vazive kuti ndivo vamajor beneficiaries ndaro vati kutotora. Nekuti zvitareva kuti kana varayiridzi vawedzerwa mari vanoenda kupasa vachisekerera, zvozorevawo kuti vanodzidzisa zvine nduramo. Saka vana vechikoro ndo vanotozobhenefita nokuti dzidzo inenge yakuya maiso kwazvo nyemba kusadzarunga. Tinotokurudzira vabereki kuti dai vabatana navarayiridzi tikurumidze kupedza hondo iyi. Tikarwa hondo pavhiki imwe chete kana mariri ingange yapera, hurumende yatirimuka yapa varayiridzi mari zvokuti vaende kunodzidzisa, kwete kuti vaende kunotambura vachingoopenawo maclassroom namahusi asi vana vasingadzidzi zvemandorokwani.